ZWAP.com.
Dine pura sendi di famo.
Deni baby umboya, baby yes and you know that kukupa love ya kawandisa pese kwa unora tino ende jese mvura usandisia tikanizana pakuenda tongo dzoka jese animbofanda kusia kavataure kuti takatyisana baby nezvo tenge tichiita ndokufira kunge zvakaitwa na vale ndoda ugare wachisiva.
ZWAP.com.